In on the state of the city address, inoanzo wanikoma kuta akawanda. Tangasa tambo ita zidoke kutanga. Mukana ugushia neva gari. Jua zauti kutarawa rupamba sei mashandra utakanzuru nda hapi.
Pane zvitsva zvabuda here zvingadai kuti vagari vemuHarare vazive nezvazvo?
Awa, tikango tangupa nhoroondo yekwaTaba nezvatakatarisana nazvo kuti guta redu rifambe mberi riende kwari kwanangwe riri. Chii chinofanira kuitwa? Mashoko atambenge richitaura mune zvidimbu zvidimbu nguva isati yapfuura, asi hatizenge taona mukana wekuzvibatanidza pamwe chete pagungano iri.
Zvii zvinofanira kunge zvichiitwa kuti guta rienderere mberi iro reHarare?
Zvifanange zviri kuvandere kuti guta ngaricha kutarisa mashandirwo ari kuita nemari iri kuera mukuru wevashandi, toona kuti zvine mwero here nezvida kuedza kuitwa neguta. Toona kugarisana pasi, toona kuti patinge tiri kuwanza mari zvizoshotesa paservice delivery topagadzirisa sei. Totiwo kuvagari kana vanatsokutya vano zvatiri kuita, ngavachionawo kuti mwedzi wega wega ngavabhadhara mari inofanira kunge ichibhadharwa kuguta. Pane zvizvo tiri kuwana mari data 48% yemari inenge takabhajeta, zvichireva kuti kurema kwebasa rekuri ratinge takatarisana naro kuripo. Totarisa kuti iyo kanzuri yacho naizoona mari yainowana iri kushandisa nemwero upi, anonzi maefficiency, yekuti tigute vagari kuti mari yamuri kutipa tiri kushandisa zvazvo panga tiri kushandisa kusiita. Zvekuti tikagadzisa izvozvo zvatiri kubhadhara, tibhadhara mari chaiyo here? Ndo kutoti guta racho rifambe, tikakwanisa kushandisa mari nenzira dzina kupfachuka kwemari. Panga tikabata izvozvo zvitatu, kuti mari yatiri kupa vashandi ngatirasei ongorora itiigadzirise, nekuti haisi kuenderana nemari yati kutambira. Uyewo mafungiro edu ndeyekuti yakadarika mari dzifanira kunge dzirikuvakwa nevashandi vanenge vachiita mabasa akafanana needu, kushandira dzimwe kambani kana dzimwe nzvimbo. Totiwo mari kana yacho yapinda, mashandiso acho atiri kuita ndeapi? Tinogadzirisa next procurement committee, toona kuti hatiri kutenga, hatisi tenga zvinodhurisisa here? Hatisi kutsotswa here nevekunze kana kuti vaive kunze vashanda nevedu vari mukati?
Takatarisa muhoro wevanoshanda mukanzuru, pane vamwe vanochoropodza vachiti aiwa, vamwe vari kupiwa mari dzakati wandei seavo vanoshanda mabasa epamusoro, uyezve vari kuwanikwa vachitengerwa mota, dzimba nezvinhu zvakadaro. Imi munoti nezviri kutaurwa izvi?
Isusu tiri kuti ngatitorei mushandi wemuguta kana achityaira, totaura nemutyairi wekune imwe kambani kana wehurumende kana unowokupi. Kana ari nesi totarisa, kana ari upi neupi, toenzanisa mabasa iwayo. Toona kuti isusu tiri kuburisa pamari pamushandi, vamwe vari kubutsawo mari iyi pamashandi. Togara pasi toyananisana nevashandi, tikasadai so guta riri rachiramba rine kasira mberi, hapana chinobuda.